mugwagwa wekubva Bite Bridge uchinda kuHarare tiri kuita inoti inonzi ground breaking nechina nenguva dzana kuma 10 o'clock. Tinenge tiripo kwachaka munzvimbo yekwaChirumanzu panosangana remidlands nebhaundari remasvingo. Ndopatatoronga kutaura kwamuri kuita neni kudari matende atovapo. Tiri kutivatarisira kuti kunouya mhomho nemhomho dzavanhu dzichauya kunge dzizoona president vachiitira ground breaking ceremony nomusi wechina. Vatakapa basa rachona vanonzi veGeiga International vanobva kuAustria vari utori munzira. Izvozvo vaziri kutaura nevatokwira ndege vari kuuya kuti tizoita ground breaking ceremony iyoyo. Pachibva patotangiswa basa rokugadziridza yatinoti dualization yomugwagwa webhaiti bridge kuenda kuChirundu.
Mugwagwa uyu wakakosha zvakadii kunyika vagombo?
Mugwagwa uyu wakakoshesa zvikuru sanoti only kunyika yeZimbabwe asi kuti kusadhaki yese. Nyika dzese dziri mukati meAfrica muno mucentral Africa dzakaita vana Zambia, vana DRC nesu vana veZimbabwe vana Malawi kuti tiende kumaposta akaita sana Durban, vana Maputo, vana Cape Town tinokwanisa kushandisa mugwagwa uyoyu. Saka wakanaka wamukati for economic reasons ugonaka zvakare zvekupa kuti pakungofamba chete kwavanhu. Wakakoshera noti nyika imwe chete asi kuti nyika dzese dziri kusouthern Africa vese vanotumidzira zvinhu nemashipi zvichibuya kumaporti akaita sana Cape Town nana Durban nana Port Elizabeth nana Maputo zvinokwanisa kufamba kana kuti zvinofamba nemugwagwa uyoyu zvichienda mukati menyika yeZimbabwe zvichipfuura ndakuona na DRC nedzimwe nyika vana Zambia dziri kumusoro kwedu. Saka wakakoshera ndiyo yatinoti North South Corridor yeSouthern Africa yakakosha zvikuru paukubudirira paupfumi hwenyika dzemusouthern Africa.